organizations anomirira vashandi kuma sectors akasiyana siyana ndirikureva ma trade unions ari pasi pezCTU akawanda vari kubatsira vashandi vavo kuti vawane mugove wavo vari kuita hurukuro nemanagement management dzinenge dzichiti vashandi ava vagoni kudzorerwa babasa vangangopiwa mugove wavo pane vamwe vadzora kumavasa nekuti kambani inenge ichiti haina mari yokubhadhara
asi iwo makambani ari kuzoti vashandi vaakambomisa mabasa vadzoke ava ari kuzokwanisa here kuvabhadhara mari kana akambenge avamisa basa nekuti akanga asina mari idzodzo
kwete zvatiri kuona kana kuti zvatiri kusangana nazvo zviri kuuya kwatiri ndezvokuti vashandi vamwe vadzorwa kumavasa asi horo rinenge rasarira kumashure kana kuti kubhadhara uko kambani inenge ichiti mari yacho yeretrenchment inenge isipo asi nekuita shoma kwevasa tiri kuona vakawanda vari kusaririra kumashure kupiwa mari dzavo saka idambudziko riripo kumaindastry kuti ivavo vadzorwa vacho havasi kupiwa horo ravo kupera kwesondo rega rega kana kupera kwomwedzi wega wega
iyo nyaya yekumiswa mabasa tinonzwa hurumende inenge yakambobudawo nenyaya dzokuti vanhu ivavo vabhadharwe mari dzinopfuura dzemwedzi mitatu iyoyo yavainzi vachapiwa materminal benefits yemwedzi mitatu danho iroro rakasvika papi
ndizvo zviripo pamutemo uripo tingati ndizvo zvinyorwa zviripo kuti anenge yakamiswa basa nenzira yakafanana neiyoyo anofanira kubhadhara mugove wakadaro asi in reality kati tingati zvinoitika ndezvokuti maemployers anenge achiti havana mari yakadaro